Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu mbudzi 25/2023 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 15 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votaura nezvenyaya yekuti bato ravo harina utungamiri hwakajeka Senegal yovenyika yekutanga muAfrica kukunda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 arikuitirwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 15 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume asi vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera vachiitiswa zvepabonde Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nemamwe masangano anoshanda kupedza mhirizhonga iyi vati zvinoshungurudza kuti mazuva 16 ari kucherechedzwa aya nyaya dzekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera pabonde dziri kuwedzera. Vachitaura vari paramba pfungwe uko kwaparurwa kucherechedzwa kwemazuva aya munyori mukuru mbazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati mhirizhonga inofanirwa kupera mudzimba.
Tiri tese mhuri yeZimbabwe ngatiishandei takabatana tichiindirira mberi tichiti pasi nemhirizhonga pasi nekuroodza vana vachiri vechidiki pasi nekushungurudzana mudzimba.
Bazi ririnotiwo kushungurudzwa kwevana vadiki pamwe nemhirizhonga yemudzimba kuri kuramba kuchienderera mberi asi vachiti hurumende kuburikidza nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakazvipira kupedza dambudziko iri.
Inawani mukuru wedu wenyika, His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade E.D. Mnangagwa, vakasaina gwaro rekuti tinge tichipedza nyaya dzatiri kutaura idzi nyaya dzemhirizhonga kuti ngadzipere muno muZimbabwe. Saka zvino iwewe neni tinosaririra sei kumashure?
Vachitaurawo nevatori venhaume Harare nhasi sachigaro wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti gender commission amai Margaret Mukana naSangarwe vati dambudziko remhirizhonga iri rakakomba munyika uye rinofanirwa kupedzwa.
Tiri kuona kuti vazhinji tikatarisa imidzimu vatori venhau munenge muchingobuda zuva nezuva hapana nhau dzinobuda pasina aidza munhu aurayiwa mukadzi aurayiwa kana kuti vana vaurayiwa saka gender based violence yakatonyanya kupararira munyika.
Komishini yazivisawo zvakabuda mutsvagiridzo yavakaita yavaiongorora nyaya dzekuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera. Amai Mukana navati zvinotevera ndozvezvimwe zvezvikonzero zvavati zviri kuita kuti vanasikana varoorwe vasati vabva zera.
Nyaya dzematsika nemagariro ekuti vana vanogona kuripiswa ngozi mwanasikana uyezve zvemakerekezvi kune makereke anotendera kuti vana varodzwe vachiri vadiki.
Komishini yati iri kuongororawo nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai iri kupomerwa mukuru wePhD Ministries vaWalter Magaya uye inoti kune mamwe madzimai akatouya kuzomhanyara. Vamagaya vari kuramba mosva iyi. sangano rinoona nezvekuenzaniswa kwemikana kuvatori venhau Regender and Media Connect ratiwo zvakakosha kuti apo vanhu vari kucherechedza mazuva aya varangarirewo kupedza mhirizhonga kuvatori venhau vechidzimai.
Zvokuti seGMC mhando nemhando ipi yemhirizhonga hatiikurudzire kuti isanganikwe nevatori venhau vechikadzi ava nokuti ivowo vanoda kushandawo munzvimbo yakasununguka.
Hurumende ine vavariro yekuti panozosvika gore ra2030 inenge yapedza dambudziko rekuroorwa kuvanasikana vasati vabva zera. Mazuva aya anotanga kucherechedzwa nhasi kusvika musi wa10 Zvita. Dingindira regore rino riri kuti upenyu hwese hwakakosha nekudaro dambudziko remhirizhonga rinofanirwa kupedzwa kana kuti All Lives Matter and Gender Based Violence. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzomanikidzwa kuita sarudzo dzeutungamiri webato ravo vachiti pane vamwe vanhu vanogona kuzogumisira vapinda mubato mavo vachiita zvekusora nekuti riparare. Vanopikisana nepfungwa iyi vari kuti bato iri harikwanisi kukunda musarudzo pasina kugadzirisa nyaya iyi. Kuti tinzwe zvizere, Tabata vaChamisa.
Vazulu, musaterera kune anopikisana nesu. Makazombotanga rini kuti Dynamos inopa mazano kuHighlanders. Kuti kana muda kuti tambe zvakanaka gadzirisai uko. Tinoziva timi yedu, takarongeka. Vanhu vanoziva vatungamiri vavo. Asi tiri kuziva kuti machinda atinotamba nawo aya anoda kutanga ativerenga kuti vatakamira sei kuti vagowana vaya vane chibikwa dikwa kana chichibiromika chenzara ichi vanopeta nzara vakandirwe mari kana masese kana mahwenisi sehoyo kuti vagoredzwa. Tinozviziva zvese nekuti takatanga ndochakachenjeza. Hatingarambi tichidzokorora zvatakamboitwa. Tinotambwa chisemu semu
sei muchidaro
tikuti kuseri kwakoni taane different approach nedifferent strategy. Isu takarongeka mukatarisa mawinhiro atakaita zvine mupindo maby-election pa-143 maward elections akaitwa tine 87 pa-28 maMP akaitwa takanorova 19. Izvozvo hazviitwi neboka risina kurongeka, hazviitwi nehurumende isina kumirira kuti ipinde. Tipei mukana muone izvozvi patinonovhoterwa muchaona kuti nyika patinongonoisumudza kuti tasarudzwa neZimbabwe. Vanotanga kunakidza nyika kukanganwa kuti mari chai chaiyo inotanga kuwanikwa maATM uko nekuti munoziva kuti mari inoterera mutungamiri anenge aripo. Kana pane maguruvhani nematoti inotiza, pakaita munhu akarurama nemaoko asina namo inobva yawanikwa ichipinda muhomwe yemunhu wese. Munhu wese anotanga kuva nemufaro. Rugare runofanira kutanga kuvamo, rusununguko rwozara, guta ruzhinji yovamo. Vanhu voremekedzwa vodzokera panzvimbo. Tinotaura citizen at the center. Mugari ngave nesimba kuvatungamiri. Mutungamiri kama wakaringa nzira mombe yekuronzera kwete kudambura munyatso wakatarisa mugaba wotoda kutoita nyama asi musha wakatarisika kuda kumwa mukaka. Aiwa, toda kupanyika mashoronga nekirimu.
Tichitarisawo vaChamisa kuti kunyika dzekuchamhembe kuAfrica kune vatungamiri vatsva vari kupinda. Takaona kuLesotho uko kwamakadaidzwa nekuZambia. Izvi zvingabatsira here kugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe pari zvino pamberi pesarudzo idzi?
Uno maAfrica tadzikamii, musadhaki tadzikamii, ndoda kutaura pasi rose tadzikamii. Vanotiziva, vanotiremekedza, haiti nyore, chisioniki mudziwedze kuti kunoita vanenge vari muboka risiri muhurumende vachikokwa kuona kuti iri hurumende iri kuti iri kuuya. Vanotarisa mbiro mbiro, vanoona kakuti apa kana kari kamhuru kachiri kukura ibhuru. Saka vanogara vaonawo kuti zvatinazvo takatakura matiri ihurumende iri kuuya. Saka vanogara vada kudzidzana nesu. Handizvo zvimwe chete, kunana Ghana, kunana Zambia, kunana Malawi, kunana Kenya, kunana Angola. Tanga tine vanhu vaitoenda ikoko vachinookerawo masarudzo vatingati maobservers iri accredited iko muSoto kwamataura. Inyaya yekuti tine udzamu neuremu nokuonekwa zvechokwadi. Tine mazano atoda kupakurira Africa, atoda kupakurira SADC nokuti hatingorizi vatungamiri veZimbabwe chete. isusu kwa tiri kusidwe movement, triple C. Tawa watunga miliwe Afrika. Ndosa kama mchona tire nekezwa na kukoko wa ikoko. Jiji atibatira, nukuti kazi njiji mno zizia, kutakuna unogona kupeza yake kana kuitonga arega. Unotodawa wangu anokubatira kuyana ni samtongi gawa maendari.
Avo wangu wari mtungamiri webato rinopikisa, Residents Coalition for Change, wa Nelson Chamisa, pariparunare Muharare. Dare Ramajastreet Muharare nasi ratadza kutura mutongo waro pachikumbiro chemiriru wezengeza West va Job Scala chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamosva yavari kupomerwa izvo zvatsamwisa bato ravo Residents Coalition for Change. Frank Chikore anotipanya inotevera.
Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vati havasi kukwanisa kutora mutongo wavo nhasi sezvo vati vatambira zvinyorwa zvevachuchisi venyaya iyi nhasi mangwanani. Kunyange hazvo vachuchisi vakanga vavimbisa dare kuti vachange vapindura zvavakasvitswa nemagweta avasikala paipera zuva remusi wechitatu. Nokudaro muzvare miti vati vari kuda nguva yekumbozeya zvinyorwa zvemagweta ehurumende panyaya iyi vasati vatora mutongo wavo nechipiri svondo rinouya. Rimwe remagweta avasikala vafred masarirevhu vatenda kuti izvi ndizvo zvataurwa nemutongi.
Vati ivo vanongokwanisa kupa mutongo uyu musi wechipiri chesvondo rinouya.
Vatiwo vasikala vakundikana kuuya kudare nhasi vachiti vakaneta zvikuru. Kunonoka kwaitwa nedare kutura mutongo uyu kwashorwa nemutauri webato retriple C muzvare Fadzai Mahere avo vati hurumende iri kutsvaga nzira dzekuramba ichirwadzisa vasikala.
ZANU PF iri kuedza kushandisa matare kuti imbunyikidze mamembers edu anosanganisa Honorable Job Sikala na Felix Biri. Takaona musuno kuti Honorable Job Sikala vakanyimwa bail inova iyo kodzero inotarwa muconstitution kana kuti bumbiro remutemo. Tichiona zvakare kuti Felix Biri ari kunyimwa bail zvakare. Chatukona isusu pazuva ranhasi nyaya ya Honorable Job Sikala yanga ichifanirwa kutongwa asi vestate kana kuti vachuchisi vanonoka zvakare kuisa mapepa avo kumatare. Isusu tokurudzira kuti mutemo ngautedzerwe sezvauri vakrumze kutongwa vachibva kumba.
Hatinawo kwanisa kubata mutauriro wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato ravo vachafadzwa mugwadi. Vanotiwo nyaya dzekumatare hadzinei nebato ravo.
Mutemo wemuZimbabwe ndimaenzanise, kana wabatwa nemhosva no amount of blackmailing yavari kuzama kuita kuti tikati kuda Jobs Sikala musungwa wezvematongerwo enyika ZANU PF ichati mubuditsei kana kuti vekumakoti vachati mubudisei. Zvinoitika kumakoti hazvinei nesu isu kumusangano wezanu PF hatiko kwazviri. Our courts are independent. Makoti edu ndiwana maenzanisi.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudzawo Studio 7 parunhare kuti hurumende haipindire mafambisirwo anoitwa nyaya yematare. Mutonga apfuudzira nyaya iyi mberi nhasi ndiye zvakare mutonga ari kunzi navasikala ageze maoko ake pakutongwa kweimwe mhosva yavari kupomerwa yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko kunyika yavo nezuro, mutungamiri wenyika yeUkraine Volodymyr Zelensky vakati Russia yakundikana kuti iwodze moyo yevanhu venyika yavo vachiti mauto enyika iyi ari kukwanisa kumira semusambangwena mumativi mana ose achirwisana neRussia. Vati nyika yavo iri kugadzirira kurwisa Russia zvakasimba mune mamwe matunhu ayakapamba. Hondo pakati peRussia neUkraine yapinda mumwedzi wechipfumbamwe. Vanhu vemuUkraine vasina magetsi kana mvura zviri kubhombwa neRussia. Russia inonziwo iri kuendesa mauto akawanda kunzvimbo dzinoti Kherson, Kivria, Bakhmut nedzimwe. Mutungamiri wenyika ye Honduras amai Xiomara Castro vanoti vadzika mutemo wechimbi chimbi wakanangana nekurwisa vari kuita zvichigevenga vachipamba vanhu. Mapurisa audzwa kuti aone kuti adzika mitemo yekuchengetedza vanhu. Vaimbova mumwe vatedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vari mudunhu reMashonaland West umo vari kuyambira masabhuku kuti vasatsigire mapato anopikisa kunyanya Residence Coalition for Change musarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Nunurai Jena weStudio 7 anotipanya inotevera.
Vamohadzi avo vakasiya basa rekuvemutevedzeri wemutungamiri wenyika mushure mekufumurwa kuti vaishandisa chinzvimbo chavo kuita zvepabonde nevakadzi vevanhu, vakapeta nzendo dzavo dzesvondo rose mudunhu reMashonaland West nezuro kusiya kobvu kukariba. Vanonzi vakayambira masabhuku kuti vasatsigire mapata anopikisa zvikuru sebato reCCC ravakati haritonge nyika ino. Mumwe sabhuku akapinda musangano wekwazvimba pamurombedzi anoda kuzivikanwa savambizi anoti vakashamiswa nekuya kwavamohadhi kwazvimba vachiti ndivo nhengo huru yekutanga yakavavhakachira kubva zvakabviswa vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe pachigaro muna 2017. Vambizi vanoti shoko ravamohadhi rakanga riri rekuti ivo nevanhu vavo vavhotere bato reZANU-PF uye kuti vasatsigire bato reCCC.
Zvakabuda pachena kuti vamohadhi vaitsvaga rutsigiro vamunangagwa neZANU-PF uye kuti tisabvumire bato reCCC munzvimbo dzedu.
Vambizi vanoti vamohadhi vakavimbisa kuti hurumende ichavandudza upenyu hwavo nekuvapa mari dzekubatsirikana dziri mumadhora ekuAmerica.
Vakavimbisa kuchinja upenyu hwedu nekutirangarira nekutipa mari yemaallowances iri mumadhoras ekuAmerica.
Mumwe wesabhuku akapinda musangano wekuhurungwe pamagunde nechitatu asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake. Anoti vamohadhi vakavimbisa masabhuku kugadzirisa zvichemo zvavo zvose kusanganisira ravakati rekusapiwa ruremekedzo nemasachigaro ebato reZANU-PF munzvimbo dzavo. Sabhuku uyu anoti pekupedzisira panga pachibuda nyaya yekupa rutsigiro rwemavhoti pasarudzo yegore rinouya kuna vamunangagwa uye nekugara vakangwarira bato reCCC.
Nyaya yekumobhiraiza masabhuku aya kuti vapinde mune vanhu munyaya yemaerekedzo kuti hapana mumwe munhu anofanira kuvhotera maCCC.
Hatina kunzwa kuna vamuhadhi nezvenzendo dzavo sezvo vatori venhau vose vanga vasingabvumirwe pamusangano iyi. Asi mutauriri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti hapana chakaipa kuti utungamiri hwebato husangane nevamiriri vevanhu vakasiyana siyana. Asi pavakamboita misangano kumasvingo vamuhadhi vakati vakaona kuti ZANU-PF haina rutsigiro kumasero nekudaro vakatora danho rekutsvaga rutsigiro kumasabhuku. Mugwaro rebato reZANU-PF kunhengo dzaro rinoti vamuhadhi vari kusangana neutungamiri hwemadistrict coordinating committees kana kuti DCC pamwe nemasabhuku nedonzo rekukudza musangano. Chimwe chiri kushamisa murwendo rwavamohadhi ndechekuti vari kuziviswa kumasabhuku semutevedzeri wemutungamiri wenyika zvekuti munyori mukuru mubazi rezvematunhu mudunhu vaJosephat Jaji vakazivisa padandemutande reWhatsApp kuti vamohadhi vachaziya nyaya dzine chekuita nerubatsiro rwezvekudya kana kuti drought relief, nyaya dzepfumvudza pamwe nemigwagwa, mabasa anoitwa nevashandi vehurumende. Mutauri werimwe bato rinopikisa reMGCT vaWitness Dube vanoti kusangana kwevatungamiri vezvematongerwo enyika nemasabhuku hapana chakaipa, asi kana vave kuvatyoresa mitemo kuti vaite zvematongerwo enyika ivo vachifanirwa kuve vatungamiri vevanhu vese zvinenge zvisiri pamutemo.
Chekutanga hazvisi pamutemo. Chechipiri zvisii zvedhemokrasi kuti munhu wavice president wongu vakati vakamubvisa, but toziva kuti varomupa chiremera chavice president ichocho. Saka kuti afambe akumanikidza traditional leaders kuti vange vachitora aside pane zvematongerwo enyika zvinotivhiringidza, zvinotikanganidza.
vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zviri kuitwa navamuhadzi kutotanga kubira sarudzo dzegore rinouya sezvo vari kumanikidza masabhuku kuti vave neruzivo pamavhotero achaita vanhu vavo.
Bumiriro remutemo rinonyatsotsanangura kuti vatungamiri vedzinza vepasichigare masabhuku nemadzishe havafanirwe kunge vachitsigira kana kuita basa rinofambira nezvematongerwo enyika.
Vamuhadzi vanonzi vakatoshanyira matunhu makuru anoti Manicaland, Masvingo neMashonaland Central nedonzo rimwe chete. Bumbiro remutemo haribvumidze madzishe nemasabhuku kuita zvematongerwo enyika. Mutungamiri wedare remadzishe Chief Fortune Charumbira vakatomboendeswa kumatare nenyaya yekupindira munyaya dzematongerwo enyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chiri pamusha cheKatar chatarisana nekubuda mumakundano e2022 World Cup mushure mekurohwa 3-1 neSenegal nhasi kumakwikwi eFIFA World Cup. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chekwata cheKatar icho chiri pamusha chatarisana nekubuda mumakundano aya mushure mekurohwa 3-1 nematerenga Lions eSenegal mumutambo wavo wechipiri weGroup A. Senegal yamirirawo mutambo wayo wekugumisira neEcuador kuti izive kuti inoenderera mberi here nemakundano aya. Kunyange Katar ikakunda mumutambo wayo wekugumisira neNetherlands, inopedza iine mapoinzi matatu chete anove anokwanisa kuita mashoma kuti vabudirire mugungano iri. Kuti Katar ibude makwikwi aya, Netherlands inofanira kukunda Ecuador kana kuita mangange. Vanotevera nhabvu vanoti kukundwa kwechikwata cheKatar kunoreva zvakawanda kusanganisira kudzikira kwemari inotengwa mbatya dzakafanana nedzinoshandiswa nechikwata chenyika cheKatar ichi. Mutsigiri wenhabvu vaPhilip Regede vanoti kubuda makwikwi kwechikwata cheKatar kunoderedza uwandu hwevanhu vemuKatar vachange vachiuya kumitambo iyi. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Materanga Lions eSenegal vachabudirira kubva mugungano iri mushure mekukunda kwavaita nhasi.
Ukatarisa Morocco, Morocco ine Croatia, ine Belgium dzinozivikanwa zvikurusa pamutambo wenhabvu. Tikatarisa zvakaita Cameroon ine mugroupu rimwe chete neBrazil neSwitzerland. Tozotiwo Tunisia ine iri muchikwata neFrance neDenmark. Timu idzodzi dzadzina kumira zvakanaka. Ghana ine Portugal, ine Uruguay. Saka ndiri kuona dzimwe timu dzese dziri mumagrupu akaoma, asi Senegal.
Asi kune mumwe mutsigiri wenhabvu vatina shekwaramba vanofunga kuti mureza weAfrica uri mumaoko eTunisia kwete weSenegal.
Haimi bizara ndeitomhanya naro ndotunisia chero kubvira pakutanga chero. Haa ndosvika kumagumo chaiwo kufinal ndendichitoriisira madhora yayo.
Senegal iri kusangana neEcuador mumutambo wayo wekugumisira Katar ichitambawo neNetherlands. Nyika dzemuAfrica dziri kuKatar dzinoti Senegal, Tunisia, Cameroon, Morocco neGhana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Pamutambo uri kutambwa iko zvino, Netherlands yakaita mangange 1-1 neEcuador kwatambwa maminutes makumi matanhatu nematatu 63 minutes. Vateereri muchirongwa chedu chelive talk chanhasi musakanganwi kuti tinenge tichizeya nyaya yemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Muchirongwa chedu chema gitare chesondorino, tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Lindsay Mildred Munyikwa, anozikanwa nerima gitare rekuti chamangura, chamangura ngura, regeti nzwe norondo ya upenyu wake ya aita na Ivan Zininga we Studio 7.
Nahurwa yandinayo, unawa yandinayo, nyaya yandinayo, jea mundo uzahi. Iyepepepe, iyepepepe, mpwati komodo, chamangurangu.
Ndaka tanga jema gitari jimugwereka 2014, and sanyo yangu ya kutanga ino nga kandizu mbera. Isomu yandaka rekota paridwe mwaraka zero na PTK na Levels, na hindi chusla mridimu.
Vamwewe nyuo vana bururu mazisawira wa mashamari, neva bereki, neva ukama, vai tukidii mchipinda mnezu magitari.
Ya, kwa ndino ba, kwa ndino bere kwa neve ukama, vano ndi sibisa chakanyanyo, ngati ndio akatanga kutama fanza mwe kutanga. So kuti vanhu vasina kumbobvira vandi discourage kutiya zvemagitari asi vanzwa somu yangu yekutanga mamwe masomo andaiva ndakuita vanhu vakaramba vachindisimbisa chaivo kuzoone chipo nai ramba uchiimba
vanhu vari kuitambirawo sei music yenyu yamuri kurovai
tingati vanhu vari kutambira music yangu vakawandisa vanhu vakawanda vanofarira music yangu kuti music yangu haina zera haisepe music yekuti vakura vateerere haina zera ende mafans angu akatowanda vanhu vechikuru nekuti ndinemwe type yemusic yandinoita yakati siyanei nevamwe although ndichimba dhanzo machallenges atinosangana nayo music industry semafemal artist akatowandei sekuti hatina kumbobvira takaenzaniswa nevarume even pakaitwa maposters yarimune rakazara nevarume pasina vakadzi sekuti tinotodawo kuita zvinoita varume ende tiri kutozviitawo but matorerwo atinoitwa ane kakudzikisirwa kakati nyanyei ende kune kamwe kakuabuse kanoitwa mafemal artist ava
vanoda kutenga music vanoda kukudaidzai kuzoimbirwawo hameno ikoko imi munobatika kupi
vanoda kundibata vanondibata kunamba idzi 0774-699-658 kana vachida kuuya kumasocial medias Facebook page yangu iti Lindsay Chamangurangura Instagram Lindsay Chamangurangura TikTok Lindsay Chamangurangura YouTube vanoda kusubscribe iti Lindsay Chamangurangura
kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi kamunoti akakano nditi pamoyo jo chimbokarova mbijana
ya riro randa kubuda naro riro kuti zvipo zvinosiyana zvipo zvinosiyana
akoti komoto gukuru tuwe kushika kwatiwe chamangura ngura Mirande karini pausima Kana bandino kabano tozisiwa Kuti wangu mwenje muri maunofia Asisi zedambe kana kupungizia Kwanda bachina mbebe duwe Pasango nea noye rade duwe Kana njizina kashambi rainiwa Nako andine zina sika humwe Ipo, tipo, oh, oh Kana kwa tinova Kana za tinova Kana tino siyana Siyana Ipo, tipo, oh, oh, oh
Mange makateerera kuhurukuro yanga ichitwa na Ivanza Zininga we Studio 7 nemwe muimbi wechidiki ari kusimukira Lindsay Mildred Munyikwa anga achitaura ari parunare muHarare sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzomanikidzwa kusarudza utungamiri webato ravo vachiti rinogona kuzopindwa napongwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
So we seek out this.